Muzaririsa sibanda nje mumwe mudzimai akatarisana nedambudziko rekutsadza kusununguka zvakanaka. Muzaririsa vanoti mwana wavo uyo anga asati asvika nguva yekuzvarwa akasira mudumbu pavakauya nemusi wechipiri asi hapana chiremba akavayamura vachiti vakatozoyamurwawo nemumwe mukoti uyo akaita kuti mwana abude akafa. Muzvarisi banda vanoti dambudziko guru rave rekuti vasuke chibereko chavo zvekuti vakanonokerwa sezvavari kuitwa zvinogona kuzviringa utano hwavo.
Mwana ndakafira mumwe saka ndaifana kuti mwana achanga kubuda saka izvozvo zvirikuvare zvinhu hasati ndaketwa chibere achiuzvino zvakakurwa saka ndiinene ndatibato ezvo chibere saka mwana akaaaziuo saka ndaati asaa izvozvo kana ndoti azvizoni akuretere zvinezvekazobata mwana.
Muzvarisi banda vanoti vari kusangana nedambudziko rekushaya mvura zvekuti zvimbudzi zvepachipatara ichi hazvipindike uye vave kutochingidzira mvura inenge ichinaya.
Mvura inonyaya sometimes aii kanonaya mvura kutikanaya ndokashomva ndachingidza.
VaErasmus Zindoga vakauya nemudzimai wavo kubva kukaribha vanoti havasati vawana rubatsiro kubva kunana chiremba vachiti mumwe chiremba wavakaona pachipatara apa akaramba kurapa mudzimai wavo. VaZindoga vanoti vakatohaya motokari kubva kukaribha kuuya kuchinhoi mufambo une makiromita 250 sezvo zvinhu zvisina kumirawo zvakanaka pachipatara chekukaribha. Hatina kunzwa kuti madzimai mangani ari kusangana nematambudziko akadai pachipatara chemuchinhoi icho chinotambira vanorwara kubva munzvimbo dzinosanganisira Karibha, Hurungwe, Karoi, Makonde neZvimba. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi rezveutano mudunhu reMashonaland West vakapiwa zivayo vanoti semaziviro avo vanachiremba vanofanirwa kunge vari pabasa mudunhu rose asi vabvuma kuti vana mukoti havasi ivo vanofanirwa kurapa madzimai anenge aita dambudziko pakusununguka sezviri kuitika pachipatara chemuchinhoi.
The complications of care because the patients were not attended to by a doctor, maybe because the church was to follow up those that she carefully.
Kana pakaita dambudziko nekuda kwekuti munhu haana kuwana rubatsiro rwachiremba tinoongorora nyaya yacho asi handizivi kuti vana chiremba vari pasitiraiki mudunhu tichaongorora nyaya. Kakawanda vana mukota havasi ivo vanoyamura kana madzimai vaita dambudziko pakuzvara.
Mutauri wekanzuro yechinhoi vatichawana mulaudzi vakaburisa chiziviso sondirapera vachiti guta rechinhoi iro rine vagari vanosvika zviruzana ne20 redambudziko remvura nekuda kwemapombi matatu akafa ayo ari kugadzirwa. Ndakamira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa.